I do not end a blessing. My family's Akawanda actually could recover from trauma. Cyclone Idai, Vajinji, Avasati, Vavane, Nenzimbo Ziri, Stebu, Zekugara, Vamujimba Zawa, Sati Za, Avakika, Vajinji, Vajiri Kugara, Muma shelters are temporary.
Kochikafu varikuchiwana here?
But vazhinji havana nenyaya yekuti paita cyclone zvavanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed havana kukwanisa kuita maharvest. Saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika. But now nenyaya yecyclone nenyaya yeCovid-19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba huchiva vulnerable.
Saka imi muri kuitei chaizvo?
Tikuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya. Vamwe tiri kuvapa mainputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizini ino yatanga kuuya. Ndo zvimwe zvatiri kubatsira nazvo. Vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira nepsychosocial support kuramba vachikansela mafamilies. Vanhu vachiri kuda kuramba vachibatsirwa.
Rubatsiro urwu rwuri kubva kupi chaizvo?
Rubatsiro rwatiri kuwana guri kubva kuma organizations akati wandei ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches. Pano patiri paward 10 tiri kuprovida rubatsiro rwatakawana ku Canadian Embassy. But tine mamwe ma areas atiri ku distributor chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada, Australia Christian Council, ma member churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisa vavo kumberi kubatsira ku distributor vano provide support in kind. Then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe, ma churches SA while they are supporting these processes. Iye zvino tiri ku distributor chikafu kwaseke, tiri kumashonaland central, Matabeleland north ne south, ne midlands nekuno ku Chipinge. Ndo ma areas atiri ku distributor chikafu parizvino Zulu.